Patoletri posiri noti, nengo zarumbiri, sirikuri niriri ila msaruzo. Senengo zeparame unde mmasungo ebe, ne mmasungo west. Vamate ni mwede ya maparaza ya gasa, waka sungwa ne zuro. Apo waisa nga kutigiro, wachitindele na mzimbaze wanyu. Wadili awa, waka bata kwa maria ishmatiso. Vamulele wa uzatoreme na ukuti, waka sungwa pa kutore zikuwa gomba mzoroba ne masungo.
Tashika kulo endwoda, ndoka toka nzituwa kuchaja eni section 7, nye mwaka sub section 5. Yokutuka ya naeta process na kukili wa kumapulisa. Taka garamo kutakwe 2 hours nukupala zozo kafutu kanza hata ukuta deni mbe ye criminal nuisance chinda ya mdo badara fine ye $30 euro equivalent saka ndo ya taka zo badara iswa fine no bata zo buda
waendwa beru achiti wanuna sekutu zanu PF ile ruo kwa mku sungwa kwa avo
kutakwe wana kutu kurambi zwa kwa tine itakuta garuti giro zanu PF ine ruo kwa mkatumazo na kuti taka sungwa kudero paiche kwa noise niwe zano PF wadarika nipa low end order kuma robots pa wajita noise apansa apanaka na mpulisa wakandu wa sunga
izati ni waona wa gasa awawati sajuziru kandaniswa ni mpulisa ni zano PF
kambina tamu season ni election tamu season ni election wangwaru kambina ground ready is not even political our campaigning teams our door to door has been interrupted day in and day out tuku miswa 3 days ago taka miswa zakare tishida kita road show ku rank ward 1
utaulewe mapulisa masungo assistant inspector kudakwashe dewa vata vasati vanzwa neze nyaya ii nekutara wakwanisi kutipadili
nao anzati nga sangana nao eda hindi kunuta risa anzati nga sangana nao
azi mtaulewe bato le zani PF masungo vato itukaisu uwe wati manyepo sezo wasina simbare kuza mapulisa ze kuita
atina simba roku dzivisa mapurisa kuita basa rao nemazvo uyezve anoronga tiriposikita musangano aitizivisi kana mamwe mapato zvavo anopikisa havazivisi kwatiri vanozivisa kumapurisa saka ikodzero yemapurisa kuita basa ravo nemazvo
mashoko aya anotsidirwa nemutauriri wezanupf vakristu musanga kuti havaudze mapurisa zvekuita asi haasi mapurisa ose ari kukanganisa vetriplec sobato iri vanezvonishandisa nhasi vanga vaine musangano kugopedza sami uko vati mapurisa avabata zviri nani sekutaura kwaita mutevedzeri wemutauriri webato ravo vaostalosiziva
toda kutenda oso mapurisa enzvimbo nekuchengetedza runyararo nekuti munoziva kuti patichienda zanupf tingada kuita musangano ipapo asi we have been received well and treated well by professional police
vatsidziva vati vachamisa vanga vachitaura nezvekusamira zvakanaka zvezvinhu munyika
of course vachamisa vataura nyaya yethe crisis iri munyika munyaya yeupfumi zvikuru sei kuno munoziva kuti varimi vanga vachiri makotoni kuno asi vachipiwa mari isingabhadhari 40 years dollars haisi mari inotenga munoziva kuti vanhu vaibhadhara ma$200 pabhero o plus saka ndozvinhu zvinofanira kugadzirwa muhurumende itsva
zvichakadaro mutongi wedare rinotonga makakava esarudzo kana kuti electoral court masvingo vasikanslas dzitengwe nezuro vakasendeka parutove mutongo wedare renomination court wekurambidza nhengo yetriplec yeward 4 kuzvichavane muzvare cherita mugoda kuti vamirire bato ravo pasarudzo dzegore rino gweta ramuzvare mugoda vaneopod mudisi vaudza studio 7 kuti
tikatora nyaya yacho kuenda nayo kuhighcourt kuelectoral court tazvika kuelectoral court kiakaona kuti zvaanga aita zvanga zvirizvo pamberi pedare vakabvuma kuti shuwana wakanganisa dare rikapa mutongo wokuti ngaanokwekwedza ndo zvakaitika
vamudisi vanoti muzvare mugoda vakanga varambidzwa nedare renomination court vachinzi mapepa avo akanga akasiyana nerunyoro rwakasiyana nezvavakapuwa kuzik netriplec ward 4 ndeimwe yemawadhi akanga atoturwa nezanupf isina kukwikwidzwa ndakamira studio 7 masvingo nini godfrey mutimba